mangbanan ni akan naka wa cereri ci no sangana sekare mangbanan ni anasi uri musi we muvuro nyama vuvu 24 2020 maka terera ku studio 7 ne penyuro yenya zirikuitika mu Zimbabwe dzamuno piwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Chenda kuti mapani zanguwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndichiti yezu noe zuri mchirongwa cha nasi. Vanu wafane chirwele che COVID-19 mu Zimbabwe vave zana ne makumi mashanu ne vashanu 155. Va Job Sikala na Hopewell Chingono varikutarisirwa kumira pamberi pemadhare nhasi vachikumbirazve mukana wokubvisiswa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vamunangagwa vanorobidzwa mukuedza kwavo kugadzirisa nyaya yegukura hundi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mashanu nevashanu 155 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro mudunhu reManicaland. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matatu 5930. Nezuro vanhu vanoita makumi matatu nevanomwe 37 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi masere nevatatu 83. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevapfumbamwe 29 vafa nechirwere ichi. Kozouyawo Manicaland ine gumi nevasere 18 vakafa neCOVID-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu 5930. Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala avo vakasungwa nemusi wechishanu uye mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono vari kutarisirwa kumiswa pamberi pemadhare nhasi vachikumbirazve kuti vawane mukana wokubvisiswa mari yechibatiso kuti vatonge vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakapesvedzera vanhu kuti vataridzire musi wa31 Chikunguru. Asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa vachiti kuratidzira ikodzero dziri mubumbiro remutemo. Vachingono vakatonyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kaviri. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakatotaura kuti vari kunetseka zvikuru nezviri kuitika muZimbabwe vachiti kuratidzira murunyararo ikodzero inofanira kuremekedzwa nehurumende. Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinouya kodzero dzevanhu varizve mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga avo vanoti nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 mumajeri vasikala navachingono vanofanira kutongwa vachibva kumba.
Dambudziko riripo nderekuti hurumende yava Munangagwa iri kushandisa nyaya yekuti vasungwa vanyimwe mukana wekubisa mari yechibatiso senzira yekushungurudza nekurwadzisa. Nekuti iko zvino tinoziva kuti vaHopewell Chingono navaJacob Ngarivhume vatova nenguva inodarika mwedzi vari mutorongo asi vasina kutongwa nenyaya yekuti vari kurambirwa kubisa mari yechibatiso. Ndozvatiri kutarisirwa kuti panava Job Sikala handioni vachitenderwa kubisa mari yechibatiso nenyaya yekare iyo yekuti nyaya yekuti vagare mujeri inzira yekushungurudza nekurwadzisa vanhu vasina kupara mhosva vanofanira kuti vapuhwe mukana kunyanyanya panguva ino yedenda recovid-19.
Sei zvakakosha kuti vasagare kwenguva yakareba vari muchirongo panguva ino?
Majeri haafani kunge aine vanhu vakawanda. Ngavatongwe vachibva kumba, vajob scala, vamunhu anoremekedzwa anozivikanwa paanogara mumiririri wezengeza west muparamendi, vangari vhume munhuwo ane chiremera anozivikanwa mutungamiri webato ravo reTransform Zimbabwe, zvakarewo vachingono pamba pavo panozivikanwa, ngavapiwe mukana wokugara kudzimba dzavo, vasarambe vachishungurudzwa nenzira iri kuitwa yekuvanyima mukana wekubisa mari yechibatiso.
Iyo hurumende inenge iri kuti vakapara mhosva dzakakomba dzekukurudzira vanhu kuti vade kupidigura hurumende yacho, kunyange hazvo iwo kuburikidza nemagweta avo vari kuramba nyaya.
Ndichitaura segweta, ndinoda kuti ndijekese kuti nyaya yemari yechibatiso inofanira kunge paine mutsauko pakuti haisi nyaya yekunzi pane mhosva here kana kuti hapana. Inyaya chete yekuti vanhu vapiwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo, uyezve mhosva yavanonzi vakapara vese vari vatatu. Hapana zvakaitika zvemhirizhonga zvaitarisirwa zvachona musi wa31 July, nekuti kwaiva nerunyararo, mapurisa akanga ariko, masumauto ariko. Nekudaro hapana chingatyise chekunzi zvinzi pane mhirizhonga ingaitika. Chiri kungoitika chete kushungurudza vanhu kusingafaniri, kutyora kodzero dzevanhu. Nyaya yechibatiso haisi nzira yekushungurudza kana kurwadzisa vanhu, inongori nzira chete yekuti paonekwe kuti pane zvakaringana here zvinenge zviripo zvekuti kana vachibva kumba vanozoenda kumataredzi mhosva nenguva yakatarwa vasingarovhi zvega.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhiwa Mavhinga, vange vari parunare kuBritain na Blessing Zulu weStudio 7. Kupera kwesvondo, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vakasangana nevakuru vakuru mudunhu reMatabeleland vachiita hurukuro pamusoro pezvizhinji zviri kunetsa mumatunhu aya. Zvinonzi nyaya hombe yakanga iri pamusoro ndeye kukura hundi, apo kunonzi vaMnangagwa vakavimbisa kuti zvinonetsa maererano nekushayikwa kwebagwaro ekuzvarwa nekufa kwevanhu zvichagadziriswa nekukurumidza. Kuedza kwavaMnangagwa kuita hurukuro dzekugadzirisa nyaya yekukura hundi iri kurimbidzwa zvikuru nevazhinji, kusanganisa muzvare Jenny Williams, mukuru wesangano reMatabeleland Collective, avo vanonzi nebepanhau reChronicle, vafadzwa nekuzvipira kwemutungamiri wenyika kuita hurukuro pamusoro penyaya iyi. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti iri idanho guru richaita kuti nyika ibatane, asi vachiti chekutanga ndechekuti panofanirwawo kuve nekubvuma kukanganisirana kwakaitika munyika. Muzvinafundo Masocha vanoti vaMnangagwa vanofanirwa kuramba vakashinga panyaya iyi nekuti inyaya inoramba ichikanganisa kuenderera mberi kwenyika.
Chandabata pane chokuti hurumende yavaMnangagwa inenge yakatsidza pamwe chete nokufamba negwara rokuda kutivataudzane navanhu vokunana Matabeleland panyaya yegukura hundi yakaitika iyi, vachiita misangano yavakaita zuro nezuro pano, vanga vari musangano wechitatu vachiwa zvichemo zvokuvanhu vokuMatabeleland zvakaitika kumaearly 80s kwezvegukura hundi iyo yainge yakaurawa vanhu vakawanda, navamwe vanhu vazhinji vanga vasina mhosva vokuMatabeleland nenyaya yaivako yamadisidents. Saka maonero andiri kuita ndewokuti vaMnangagwa vari kuzama kuda kupodza ronda iri ratora makore akawanda zvikuru riripo, nokuenda kunotaudzana namadzishe namamwe masangano uku matubelele ndi kukoko vachitsidza kuti vachazoita kufukunyura zvitunha zvakangorashwa kwazvakarashwa zvichivigwazve pamwe chete nokupa vana vatova vanhu vakuru mabirth certificate vasina kuzokwanisa kunge vatorwa mabirth certificate nokuti vabereki vavo vakava vafa zvekare nokusorovha dambudziko remvura kumatebereland kwakanga kwambotaurwa nyaya yezambezi water project iyai ikazongonyararwa saka kune zvakati wandei zvavakapomisa kuti vanoi
kana makatarisa mafambisiro avari kuita maonero enyu munozviona sei
ndiona sekuti vadarikira danho rokubvuma kuti aiwa takakanganisa aiwa mhosva yakaparwa aiwa ngozi yakaparwa ipapo hatisandirazo kupanzwa kuti zvirongwa zvavari kuita izvi ndizvo zvokubvuma here kuti takapara ngozi takakanganisa tikauraya vanhu kana kuti vadarikira danho iroro ndinoona sekuti vadarikira danho iroro kubvuma kuti aiwa apa pakakanganiswa kana kuti apa takakanganisirana kana vachiona mabvumiro avanoona akaitwa ipapo nokuti kungozama kupodza ronda iri riripo munhu asati abvuma mhosva kana iri yaakaiita kuti aiwa takakanganisa apa hazvinatsi kuzobuda zvakanaka mberi kunoenda uko nokuti zvizhinji zvacho ronda rinogona kupodzwa ruzhinji rwacho nokuti munhu unokanganisa wokumbira ruregerero wozoita kuri pake ngozi achienderera mberi saka ndinoona sekuti danho iroro rokubvuma kukanganisa kwakaitwa nehurumende yaivapo makore iwayo naravamunangagwava vari mumuhurumende imomo patidarikirwei izwi iroro handina kunatsokurinzwa aipa zviitike kuna vacho vakazviita ivapo
tingatiwo here zvinhu zvakanaka zviri nani kuti tungamiri wenyika ari kuedzawo kuti dena agadzirisa nyaya iyi tingati pakaipa here ipapo
panhu pakanakisa chaizvo nokuti zvinoda mutungamiriri wakashinga vamunangagwa ndinoona sekuti varatidza kushinga kwavo kuenda kuvanhu vakagunununa vanhu vakavatsamwira nehurumende yavo kuzvininipisa kwavaita ikoko nokushinga zvekare kuenda ikokoko tinoziva kuti vavaripo vamugabe havana kunge vamboita izvozvo kwamakore akawanda zvinoreva kuti taona ushingi hwavamunangagwa vachienda kuvanhu pachivanhu tinoti vakatoenda kunozvigwada kunozvityora gwadama kuti aiwa tinoziva dambudziko venyu ramachema kwamakore akawanda ndazvininipisa ndauya kuzogara nemi saka ndinoona sekuti danho rakanaka chaizvo ravaita iro riri ngavachivhura zheve dzavo vatererevo zvinotaurawo vamwe vanenge vachigunununa kuti dai mafamba nenzira yakati tinoziva kuti hapana munhu ungakwanisa kufadza vanhu vose asi kuti unokwanisa kufadza vakawanda asi danho ravari kufamba naro nezvirongwa zvavari kuita ndinozvikurudzira chaizvo izvozvo
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. New Zimbabwe ine nyaya pamusoro pemutemo mutsva wakasainiwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa unorambidza zvikoro kuti zvidzinge vana vechikoro vanenge vaine nhumbu. Mutemo uyu usati wavepo zvikoro zvaidzinga vadzidzi vechikadzi vanenge vaita pamuviri asi pasina zvinoitwa kuvakomana vakavapa nhumbu idzi. Musande Mail mune nyaya yekushaya kwavagrey zulu vekuzambia. VaZulu vakange vari murwiri werusunungoke uye vakange vari gurukota muhurumende yavaKenneth Kaunda umo vakabata zvigaro zvakawanda mukati memakore mazhinji. Kuroniko rinoti muzinda weZimbabwe muSouth Africa nhasi uchatangidza kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe nezvinhu zvakaita semapasipoti nezvimwe zvinonetsa mushure mekumbomiswa kwemabasa ese pamusoro pecoronavirus. yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nipo bokare sere studio 7 ndino mufarisa iwo mwese matima naese nyika ndine mashoko angu mairi matatu endinodo kuti musise kuna anonzi amwonzorawo muataurirepo kuti zvaanoita izvozvo hazvizogoni kuti zvitore mwoyo yedu. Chatinoda kuaudza ngechekuti tosangana pa2023 musi unozi vanhu voenda kundokambena vaudzeipo vamwonzora kuti ngaapiwe marori emasoja kuende kokambena nawo nekuti vangazvifambira vega chavanotsvaga vachachiona namai kupe vavo muaudze soko iroro. Ndapedza hangu ndiri paJoburg paroad podia.
Mamuka sei pano pastudio 7 mukutaurawo naCosmo paMpumalanga South Africa. Ndoda kutaurawo naAmwonzora kuti Amwonzora nguva iri kukwana kuti zvido zvenyika zveruzhinji rwevanhu zvizadzikiswe. Zvamuri kuita zvekushandiswa izvi dai manga muri vamwe masiyana nazvo. Zvamuri kuita zvekuda kuenda kusaidhi kwenyu muchipati muchivhiringidza makansela MDC Alliance, maMPA MDC Alliance, hazvishande nekuti isusu tiri kuziva vanhu vatakavhotera, vanhu vatakavhotera chaivo tiri kutovaziva ende vanhu musangano unoita kuti nyika ipunduke tiri kuuziva. Zvenyu zvekagrupu kenanakupe izvoka dai manga muri vamwe muchiongorora history yepolitics dzemuzimbabwe dai matozvisiya zvenyu because hapana kwamuri kuenda.
Makadiko pano pa77 nditwo mudharatu kundiruma maspeka ndarwadziwa chaizvo nenyaya yekuti munoti unonzi munhu ashayikwa cheni dzekusunungurwa kuti aende achifamba kuda kudai ashayikwa chen kana kudari kwacho ainge asina kuenda cheni dzashayikwa anga achaenda akasungwa. Saka cheni dzaazina kushayikwa kuti cheni dzaa dzashayikwa munhu ainge akwanisa kuenda akasungwa mamata aende anoenda asina kusungwa ainge asina kuenda kudaro. Utongo huri kuitika uhwu ndokumbirisawo kune vari kutonga ivavo vatiudzeiwo kuti inuwo zvangu ndiri munhu wasashanacho asindati Mwari ndiwo munhu wese. Ngavasatambudza vasina vanhu vasina basa hari bvuma haana basa hopewa haana basa vane basa ndimi makaita zvamakaita.
Ndokumbira mutibvunzire ndimunenge muri padhuze mutibvunzira wakumakazanupevu kuti wai wakabhana EcoCash tiri panguva yelockdown kudai. Asi takazvitarisa EcoCash ndoingatoi ine mukana wekuve simbo kana kuti izi pakushandisa tiri panguva yelockdown kudaiso. Shuwa munhu angafamba kubva Harare shuwa nemari yekutenga mafuta nesofti uye anofamba nei kusina motikari dzekufamba mumarodi? Then mwavha atinoto EcoCash torarama sei aumana tatambudzisi tibvunzire waomana taanzwa nekunzwa muri usina mafuta kuno muzimbabwe zvinhu zvakatiomera. Asiwo iyi yamunoti opposition yedu yemuzimbabwe yakaneta ZANUPF yatosvika paextend yekuti yakutoziziya kuti no opposition yemuzimbabwe haina kana zvainokwanisa kuita. Dzokai kuno kuti onesa anhu tionere pamwe chinezvo kutora muri kundoga zvigadzire chinhu bekause tinoramba tichikwangwaya kusvika amen muno tichingotaura pamawhatsapp nepamachinji pamaridia pano zvazogadzirisa izvi. Dzokai kumamisha titsvage dzimwe pfungwa dzirinaro.
Makadii pastudio 7 apo tinotenda nebasa ramunoita. Ini ndinokumbirawo kubvunza kuti ko hopowo navangaruvhume nakurawone ndive vega here vanotendegwa kushungurudziwa mukati mamajere umu nokuti kune vanhu vatinotoziva vakaita China uya wokugwera iko zvino hatichambokana nezvake kana zuva rimwe kuti akamira mberi kwedare kozoti Obadhaya moyo COVID yodai kupedza vanhu izvozvi hatina kana chatiri kunzwa kuti Obadhaya aitiwei aenda kujere here akasungwa here amira papi mazuva ano hatina chatinowa kunongoshungurudziwa hope hope well navangaruvhume nakurawoni namakansela MDC nameya weMDC Alliance kochii chiri kumboitika zvokwadi shuwo. Ko kana vanhu mukakundiwa nevanhu moshungurudza vanhu kusvika pakadaro isu tinongoti chamisa chete chete nyango vakavashungurudza vakaita senyango vakasunga nyango vakadini tinongoti chamisa chete chete.
Ndiyo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro musi wesvondo 23 Nyamavhuvhu, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakapa mvumo yechimbi-chimbi yokushandiswa kweinonzi Convalescent Plasma mukurapa varwere veCOVID-19, vachiti vanachiremba vave padyo nekuwana mushonga wekurapa chirwere ichi icho chiri kuuraya vanhu vakawanda zuva nezuva pasi pose. Vachitaura kuvatori venhau, vaTrump vakati iyi inzira yekurapa chirwere ichi isati yamboonekwa. Asi vamwe vana mazvikokota munyaya dzezveutano vari kuti izvi handizvo, vachiti izvi ndezvematongerwo enyika sezvo nhasi muvhuro batore ravaTrump reRepublican Party riri kutangidza musangano waro wekudoma achakwikwidzana navaJoe Biden veDemocratic Party musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi gore rino. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro pezvataurwa navaTrump.
Tingati zvaitwa nemukuru wenyika zvinorerekera kudivi rezvematongerwo enyika, nekuti kana takatarisa kuurapi kana kuti kusainzi hatisati tava neumbowo hwakakwana hwekuti convalescent plasma treatment inobatsira. Zvinongoreva kuti kana tichiti convalescent plasma treatment tikureva kuti ichibande cheropa muropa remunhu mune zvinhu zvakati siyanei, mune mared cells zvatinoona zvakatsuka zvatinofunga kuti ndoropa chete, but mukati imomomo mune plasma inoda kunoita yellowish like stuff. Plasma iyoyo mukaitora inenge ine masoja anenge abatsira kurwisa utachiona kumunhu anenge ararama. Saka kune tingati school of thought ye science, noti katora masoja iwayo kana tikatora plasma iyo inogona kutibatsira kurapa munhu anenge abatwa neutachiona weCOVID-19. Ndingati kuti vanhu vanzwisise, pari zvino pane vanhu vaakutosvika kuma 70,000 vati vashandisirwa iyo inonzi convalescent plasma treatment. Asi vanhu vese ava hapana formal study yati yaitwa. Tikatarisa pama observational studies ati aongororwa anosvika kuma 160, about 165. Of those 165 observational studies, only 6 ndo atinofunga kuti anogona kuzotipa data kana kutipa umbowo kumberi kunouya unotibatsira kutizofunga tizoona kuti inobatsira here kana kuti haibatsiri. Pari zvino hapana umbowo hunoratidza kuti convalescent plasma iri kubatsira vanhu kana takatarisana nenyaya yeCOVID-19. Panodiwa mastudy inonzi randomized clinical study.
Saka Dr. Guni, kuti mutungamiri weAmerica vabude pachena vachitaura kuti pane zvinhu zvinogona kushandiswa kati mushonga, imimi sevanhu vari munyaya dzokuongorora dzokutsvaka kuti mushonga ungabatsira ndoupi, munotii nezvaitwa navaTrump zvinobatsira here?
Aiwa, tingati vaTrump vapa vanhu hope isipo, iya inonzi false hope pachirungu. Vari kuvimbisa zvinhu zvisina kuongororwa, zvisina tsarukano, zvinhu zvatine tisingatarisire kuti mukuru wenyika angataura mashoko akadaro. Ndinoda kuti vatereri vazive kuti yae yate wani masondo mavirishi ungororwa FGA rinovandiro boka rehurumende rinopa mvumo kumishonga yose inoshandiswa yanga ichiramba nguva yese ichiti hatina umbowo huri pachena kana kuena yechiwo akachiramba kuti aiwa hatina umbowo huri pachena wekuti tingapudze nyika kuti tawana zvinobatsira nokuti hasina tawana umbowo hwacho asi tinoona kuti maconsideration ezvematongerwo enyika ndo atungamira pamberi zvazoita kuti FDA ipe iyo inonzi EUA iye zvichireva kuti emergency use authorization.
Avo vange vari Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC ne Studio 7. Sepasi zvinenge zvasvika pasina kunaka ndiyo unonzi munyama denda kambo kanonzi tatiti zvikuru kanobva kuMarxist Brothers sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mashanu nevashanu 155 vajob sikala naHope Rochimono vari kutarisirwa kumira pamberi pedare nhasi vachikumbirazve mukana wekubvisiswa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo vamunangagwa vanorumbidzwa mukuedza kugadzirisa nyaya yekukura hundi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.